mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 25 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa chehurumende kureserve bank yeZimbabwe ndechekuti Zimbabwe zvaiine gold yakawanda yadi kugadzira mari yesimbi yegold yotengesera vanhu, nokuti hurumende sokuziva kwedu iri kutsvaga mari nameso matsvuku kuti ikwanise kupava mabhizinesi kumaauction uko kwainoti yandotengesa mari yokuAmerica asi haina mari yacho yokupa mabhizinesi.
Zimbabwe inotarisirwa kutanga kutengesa mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coin nhasi.
Chikurukuru ndechekuti vashandi vakaona kuti vari kungotambisa chamutavanhava nehurumende, hurumende ichivadhivhaidha, vakaona kuti zvakanaka kuti vambobatana sevashandi vehurumende kuti vaende kunotaura nehurumende nenzwi rimwe chete, hurumende isada kuvadhivhaidha kana kusaidhana navamwe vashandi ichiramba kutaura navamwe vashandi.
Vashandi vehurumende vanoti hapana kudududza pakuramwa kwavo mabasa kwemazuva maviri kutanga kusvera mangwana chitatu.
Vaya vanenge vane vakwegura vachikurei vanokurumidza kuita yatinoti dehydration, tinovakurudzira kuti vagare mumba mune maair conditioning pamvuri, uyezve vange vachimwa mafluids kana mvura nezvimwe zvakadaro majuice kuitira kuti vagare vari well hydrated, mumuviri mune mvura yakakwana. Vamwe vanoita atinoti maheat stroke ekuti vanenge vatova so much affected zvokuti vanenge vaitoda kuti vaende muchipatara.
Kupisa kwezuva kuri kunetsa munyika zhinji pasi pano, vamwe vachifa muAmerica nekuEurope. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi gavhena wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mankuja vari kutarisirwa kuparura mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins. Mari iyi inenge iine mufananidzo wemapopoma emosuatunya kana kuti Victoria Falls, uye inokwanisa kuendeswa kubhanga kuti munhu apiwe mari kwapera mwedzi mitanhatu. Sezvo vanhu vazhinji vachiratidza kusavimba nebhanga uye nedhora reZimbabwe, vamanguja vanoti vanhu vanokwanisa kushandisa mari iyi senzira yekuchengetedza upfumi hwavo sezvo vakawanda vasisina chivimbo nedhora remunyika. Vamangula vanoti vanofunga kuti mari itsva iyi ichabatsira mukudzikamisa upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza chirongwa ichi vachiti kunyangwa hazvo chirongwa ichi chisingakwaniswi nevanhu vose, chinopa vanhu mukana wekuchengeta mari yavo pasina kutyira kuti uremu hwayo hunodzika zuva nezuva.
Vakati vanotoita ndokuti chirongwa chakanaka chaizvo sapachinambo chokuchengeta cash mari iyai pavanomukana wokuti unokwanisa kunotenga mari yesimbi yegold inenge ichipota ichikwira uremu hwayo pamusoro pemari yokuti ukachengeta nhasi gore rinouya kana kuti mwedzi unouya mari yaakutenga zvishoma. Saka chirongwa chehurumende kureserve bank yeZimbabwe ndechekuti Zimbabwe zvaiine gold yakawanda yadi kugadzira mari yesimbi yegold yotengesera vanhu, nokuti hurumende sokuziva kwedu iri kutsvaga mari nameso matsvuku kuti ikwanise kupava mabhizinesi kuma auction uko kwa ino tiyando tengesa mari uko Amerika asia ina mari ya chiyo kwa ma business shekare urubende itaga mari kuti kwa nise kuona kuti mafuta peturo viziri kwa nisa kutengwa erupa kwa nika pamwe chete na maketi saka mari urungwa kwa ya kuno tanga nasi msuo mufuro vane mari yukuti wano kwa nisa kutenga mari yoyo ye makoe niwa ya yoye goride zunu saka naka chaizu mkutikana wakangoka chengeta mari ya kukumba mari yoyo ichangi ya kusateza zunu zishuwa mana ukura kurupita zunu asu ukangoka chengeta goride lako koe ni achwe goride yoyo ya mkara kuichengeta kupengi kana kuichengeta kukumba inopota hongu ichi daka ichi kuira asa hizo iti se mari yeye ye, keshi ya tino tikeshi ya yukuti inenge ichungo taka nukurea kune chita zuni hapa na chino wetero uka yisa zi bengi maria mazwana wakustina zama interest ya kwatu wana ma bengi chaji so kutu wana kwa chitu uku tore la mari kustaka kuchengete la mari asi pa gold coin hiyo hii chino kwa chakanaka chichatambiru wana kunyanyanyanya na wanu wane mari ya inofachukira yacho juu ya wana zote chirika iti zio tenga munu ozaki usina mari unga kwe wane pio kutena makuti kwe ni wayo alikusha alikude zero kwa nama mabengi kutubia ya mtenge mangwana anenga chinti uo mosi ya tunya gold coin
zilo profesa matara nyaye kuti unotenga ako koini lako iloro kautumari simbie goride pa njino ndano kumba njino ogo na kuhishandisa sehi kana ndafungazo kuhishandisa
mutemo wale kuhita ndo kuti unofana kuhichenge tako mwezi mitatu kana mwezi mitatu ya pera wasunungu kazako kuno itengesa kwa waka itenga ikoko hau kwa siku itengesa mastiti nukuti paono ndo itenga ipapo uchapo wachitupa chemari yoyo chinege chine zidi ndo nama namba ukura za kuti imari yecho kwadi kuitra kutimari yisa zingi ichiwone kwa muma striti hakutengeswa imomomo haitengese kimomomo mle moto tiri kwa narani saka unukwaza kuichenge tila kupengi yowoida ni bepa rura za nile mari yao kupengi kana kutu unopuwa bepa iluru wawoni nguifamba na ni mari yako inigiru kumpaoso kwa siku itengesa kumwe kose kungaba kuno tengeso wa sitengi kuno tengeso wa mari kana kuno tengeso wa zimwe kuno tezuto kina na yuku bengi koko kana bengi lishida kutenga mari yoyo asandu wano tiwanda kone le kutenga mari yoyo kwa uri zichendra ano mtengu ye koriti ya pasirose saka mtengu we mari handi mtengu unonzi wapa kuhu mende ya Zimbabwe ayo wa mutengo nengo chifa pa siro ose kune wanoto wana kuti gold nasi imari diamond nasi imari ndio za kuno kutengwa kwa wacho kune kuna ngufana na nukutengiswa kune ita kwenye kazana Dubai pa ma airport pepe panenge pachitu wane zitoro zukutengisa marizo zizi kuna na Amerika ya njika zutaka budira saka chichiro kwa chicha chino kakunya yukuzama kuti mari zenye tuno za wakuta mchadu kuenda kuma banki nukuti kuma banki kukamboro wa mari zikashuwa zikapela chadi kuchikutengese la igoride mwchenge za rili igoride rambo kama pasiro se kuti igoride arizo mbo zaki mtengo nukusinga peri sezuneta mari onengu waka chingeta kumpa saka zunu saka kosha nukuti zili kuto tangwa kuitwa munyika ya Zimbabwe asa zambo itwa zvekare saka
zvino profesa kana ndakatenga hangu mari iyi yegoridhe handina imwe zviri kuishandisa kunze kwokuidzorera kubhanga kana vachinge vandibvumidza kubva panguva yandinotenga koini iri regoridhe ndinoritora here kuenda naro kumba ndinozvifambisa sei kubva ipapa kuti rindibatsire
pane sarudzo mbiri dzokuti unokwanisa kuisiya kubhengi sezvo munhu zvaunongoita mari uchipuwa kadhi kare kwaizi wasiya mari yako wopuwa chipuku saka kune pokuti unosarudza kuti wosiya here koini yako kubhengi wopuwa bepa rinoratidza kuti wasiya mari yako ikoko kana unobvumidzwa kuenda naro kumba pamwe chete nebepa rako iwe aunenge uchida hazviiti kuti uti paunotoda mari ipapa wava kumhanya kana kune rimwe bhengi kana kune chimwe chitoro kunochinja nokuti bepa iri raunenge unaro certificate inoratidza kuti ndiyo mari yacho hiyo iye gold inore mukwakati inenge ine starako inenge ine manamba inenge ine zvidhinjo zvebhengi rakupa kana watoda kutengesa wotodzokera kubhengi iroro wototengesa ikoko.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7. Vashandi vehurumende vanoti hapana kudzokera sure panyaya yekuramwa mabasa shondo rino. Vashandi ava vanoti vacharamwa mabasa kwemazuva maviri kubva kusvera mangwana chitatu 27 chikunguru uye nemusi wechina 28 chikunguru. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Zhou, vanoti masangano ose anomirira vashandi vehurumende akabvumirana kuti vacharamwa mabasa kwemazuva maviri awa senzira yekumanikidza hurumende kuti iteerere nekugadzirisa zvichemo zvavo.
Vashandi vehurumende vakabvumirana kuramwa mabasa mazuva maviri vhiki rino nechitatu nechina musi wa 27 and 28. Chikurukuru ndechekuti vashandi vakaona kuti vari kungotambiswa chamutavanhava nehurumende. Hurumende ichivadhivhaidha, vakaona kuti zvakanaka kuti vambobatana sevashandi vehurumende kuti vaende kunotaura nehurumende nenzwi rimwe chete, hurumende isada kuvadhivhaidha kana kusaidhana navamwe vashandi ichiramba kutaura navamwe vashandi.
Saka Dr. Joe, imi sevashandi vehurumende moita sei nenyaya iyi?
Chokutanga chikurukuru ndochokuti vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzavo dzibhadhare neUS dollars kana kuti dziinde padzanga dziri October 2018 asati asvika. Vashandi vehurumende vakawanda vaitambira mari dzaipfuura 500 US dollars, varayiridzi in particular dzavo dzaitangira paUS 540. Saka vashandi vehurumende vari muhealth sector, education sector nerest of the civil service vanotenderana uye vakabvumirana kuti chisungo chavo ndechekuti hurumende ngaibhadhare mari dzavo nemaUS dollars, nokuti kubhadhara neRTGS hazvibatsiri nokuti RTGS rinokurumidza kukokotwa neinflation vosara vasina pawakabata chichingo vachibatira pamashizha usava wapanamo. Chimwe chikurukuru chakabvumira mwana vashandi chavari kufamba nacho pakuramwa mabasa ndechekuti iko vanoda kuti pave neharmonization of labor laws, vagovawo nekodzero dzokuingeja in collective bargaining. Pari zvino nhaurirano dziri under Sector Instrument 141 1997 dzinongova consultation, ende hurumende yanga yatoendirira mberi kuti cabinet ndiyo inongoseta masalaries pasina kutaurirana nevashandi vehurumende. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti pave nenhaurirano dzinotungamirwa nesection 65 of the constitution zvichirespectawo ILO conventions 87, 98, 151 154 idzo dzinotaura kubata zvakanaka kwevashandi vehurumende. Chimwe chechitatu chinodiwa navashandi vehurumende ndechekuti zvese zvakabvumiramwa kana anonzi manani non-monetary incentives for the past 4 years zvinofanira kuti zviimplementwe, nokuti hurumende yanga ichingotenderana pamacollective bargaining nevashandi asi pasina chinozoitika. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti zvese zvakabvumiramwa kungova nehealth sector kana kuti education sector kana rest of the civil service zviimplementwe. Kana kuri kueducation sector tinoziva kuti pane kubvumirana kwakaita kuti hurumende inofanira kubatsira varayiridzi kubhadhara mafees evana vavo, nokuti vari kutotadza kubhadhara mafees yavo ava kuma more than 126,000 iyo vashandi vachingotambira tumari tushomashoma tukuma 34,000. Chimwe chechina chihombe hombe ndechekuti vashandi vehurumende vanoda kuti mari dzakatorerwa zvikuru sei varayiridzi dzinge dzichidzorerwa kuvarairidzi nokuti hadzina kutorwa pane kutaurirana navarairidzi vacho. Varairidzi vangoona mari dzakawanda dzatorwa kubva pamapayslip. Zvekare pane kuvhundudzira vakoti, pane kususpenda maheadmasters. Zvese izvozvo vashandi vehurumende vanoti zvinofanira kuti zvimise nokukurumidza vakatorwa mari vachipiwa mari dzavo. Saka industrial action ye2 days ndo zvakanyanyisa zvainoda. Asi kana hurumende ikashaya chokuita pakupera kwemazuva maviri yavo ari kudemonstrator, vashandi vehurumende vakazvipira kuti vanga vachitora industrial action kuanadza level uhaya level yokuti vanokwanisa kuzoramwa mabasa nguva yakakura zvikuru kwazvo.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi, Dr. Takafira Zhou, vari parunhare nestudio 7 kumasvingo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko. Amai mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau rechronicle, gurukota raivona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau vachachengetwa nhasi paHiroshi Eka muHarare. VaChidau vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera. MuNewZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano reCross Border Traders Association rabatana neFirst Mutual Holdings kuti nhengo dzeCross Border Association dzikwanise kukwereta mari inoita zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamarari vestudio 7 makadi yenyu, tinotenda zvikuru vana Jonga, vana Blessing nana Wande, tinotenda nenyuzi dzamunotipa. Regai nditange ndichiti makorokoto kune vetriple C nekuhwina kwatakaita ma 2 by-election akaitwa paweekend. Asi pashine basa rekuti tiite sematriple C kana kuti sevanhu vemuZimbabwe, specially leadership yavachamisa. Taikumbira kuti leadership yavachamisa ngaishande zvine extra time yokuti vaende kumaruzevha, vataure nevanhu, vatengese musangano, kuti musangano kumaruzevha ndokwatiri kuda mavhoti akawanda. Musangano ngauende kumaruzevha, musangano tirikuda mavhoti akawanda pa2023. Ndaikumbirawo vana veZimbabwe, ngatibatanei tikurudzirane kunonyoresa kuvhota kuti tihwine zvine mutsindo, tidzore nyika kuwanu, kwete kuti nyika iende kumasoja kana kumapurisa, asi nyika ngaiende kuvaridzi vayo.
Pastudio 7 apo muri sei sei vana mukoma Jonga, vana Danonoka Wande, Innocent Mamvura Pagwira, tinokutenda chaizvo.
Tinokumbira kuti mutitsananguroka pamusoro penyaya yekurepwa kwaSusan Mutami. Number 1. Number 2, nandido mwere sangu wa mwanzo ra kutimurisi wa dagi dagi. Wizi wa dagi dagi. Achechi tari ndizota. Aziri pachena kutimkoma na hari kutora next year. Saka chingori pondiji kuti munhu wese register kuvota. Register kuvota. Tinonzwa mwashinja wachita wakaona wakawenga wamunanga. Wamunanga katina kuwa wenga. Asi chatiri kuda ndechekuti wabve waende kuumba kwavo kwasiye chigaro. Ndo pane shwiro dzedu isusu, bhikozi kana wakarwa hondo wakarwa kuti isusu tizosunungukewo tiwe nefreedom yatinodawo. So kana isusu tichiti tinoda triposi yochibhonzi chimbomugosi, kusunungura kwacho kuri papi? Independence hakuna. So chatinoshwira ndechekuti wamunangagwa endai munozorwa next year. ende mofisi menyi tachikumbira mufana kupenda neyero boys mukomana rangu pinda mune yero
mangwanani pano pa studio 7 ndine mashoko andinoda kubatsirana nevanhu vese mazimbabwenzi ose ari ku South Africa ichi chikumbiro chakanyanya kunaka famuri mose mazimbabwenzi ari ku South Africa kuti dai maedhane pamunokwanisa mauya kuno kuZimbabwe kuti tikwanise kuvhota takawanda nekuti kana tikakwanisa kuvhota takawanda tikavhota zvine mutsindo zvinoita kuti kunyange iyo ZANU-PF ende tida kuedza kubiridzira haikwanisi kubiridzira kana tavhota mavhoti edu achibuda akawanda saka kurudziro yangu iri pakuti vose vari South Africa mazimbabwenzi please page wapa uyai murejiste muvhote tivhote pagore retiri kupinda riri ra2023 election uyai neuwandu hwenyu tinoziva kuti muSouth Africa mave nemazimbabwenzi ari more than a million saka tiri kukumbirisa nemweya wamwari kuti uyai tibatsirane kuvhota tibvise chihurumende ichi chine unharakada chihurumende chatitadzisa kudya chingwa chihurumende chiri kutitadzisa kuti tirwe tsingwa inofanira kunuwati chihurumende chiri kutitadzisa kuti kana ndasvika pashopu ndinoshaya kana kuti nditenge Coca-Cola chihurumende chichi chinofanira kuti chibve asi kuchibvisa kwacho kuti ini vaSouth Africa mazimbabwenzi ari kuSouth Africa mukauya tobatsirana kuvhota
mamukasei vashamari vestudio 7 vateereresi ndinoti mangwanani ndoda kutaura pamusoro pezesa ipachinhoi necouncil vatadze rekungogara pasi votaurirana kuitira kuti zvinhu zvisunungure vagari zvichacreata zvirwere zvakaita sana korera kana pakashayikwa mvura pakashayikwa magetsi mvura ichiri wesi bekause mvura tinondiyo inodiwa saka zvirwere zvekorera nana typhoid zvichaspreadha muchinhoyi dei vanhu havataurirana ndechimwe chinhu chinosekesaka ndechekutika ese mapazi ehurumende zvabva mukutaurana vabva vabva mukutaura ese mapazi ehurumende vakadii kungobatana kutaurirana before vasati vavharirana apo pakutooneka kuti pane kakusawirirana kemamwe mapazi emuhurumende yedu yatiinayo muZimbabwe hai ukada kuzviongorore saka haizivi izvozvo zvizvisani emujeta but kutoone mamwe mapazi asi kutowiriranawo atori umwewo muhurumende futi asi kutowiriranawo futi saka zvimwe zvezvinhu ka ngavagare pasi vasakwadzisisu maresident ngavasakwadzisisu zvizvarwa zveZimbabwe nekuda kwegreedness wavo kune mumwe munhu ukada kuzviongorisa kune mumwe munhu akatodya mari iyoyo yezesa ko kune mumwe munhu akatodya mari iyoyo yaifanira kuenda kuzino ichibva kuzesa mumwe munhu akatodya mari yaifanira kuenda kuzesa ichibva kuzino yaifanira kuenda kucouncil ichibva kuzesa kune mumwe munhu akatoidya urikuona saka ngavachagare pasi vataurirana ngavasati kuurayisa izvizvi nezvirwe tine vana vadiki kune vana vadiki kune vana vekuzvikoro zvakawanda tine mayunivhesiti ari pachinhoyi tine makoleji tine zvavanda zvinoda kuitawo muchinhoyi ndizvo zvinoda mvura saka kana vakatadza kubhadharirana iwo ngavangwara sezvinoita hurumende yesouth africa south africa zvekuti department reesco neremunicipality havazvipindiri vane kakudyidzana kavanotoita ivo pachavo ivo kurwa kwavo hakubatechi mazvizvarwa maresident saka ngavaite seizvozvo ndatienda ndibaba chine ndiri musouth africa vetobek
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mamilioni nemamilioni evanhu vari kugara vanogara munzvimbo dzinopisa vachiyambirwa pamusoro pekupisa kwezuva uko kwasvika pakuuraya vanhu zuva nezuva mune dzimwe nzvimbo. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reNational Weather Service rinoti nzvimbo zhinji dziri kuona kupisa kwakanyanya kwatisati dzamboona. National Weather Service inoti matunhu ose eAmerica kubva kuShamhembe kusvika kumaodzanyemba nekumabvazuva kwenyika kutange kuchipisa zvisati zvamboonekwa. Mune dzimwe nzvimbo kupisa uku kunonzi kuri kupfuura madigiri 105. Asi izvi zviri kuitika munyika zhinji pasi pose. Pakupedzisira kubudiswa kwemashoko evakafa nekupisa kwezuva uku zvainzi mudunhu reArizona mega vanhu 20 nevapfumbamwe vakanga vafa nekupisa kwezuva uku. Nezuro, sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rakazivisa kuti munyika yeSpain vanhu vanopfuura chiuru nemazana manomwe 1700 vakange vafa nechikonzero chekupisa kwezuva. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze zvinofanirwa kuitwa nevanhu panguva yakadai.
Zvandingaita vanhu tikuru kupisa zvakanyanya like kunana UK uku ameno kuti zvingava nechokuita here nenyaya dzeglobal warming. Asi zviri kuitika ndezvokuti vaya vanenge vane vakwegura vachikurei vanokurumidza kuita yatinoti dehydration, tinovakurudzira kuti vagare mumba mune maair conditioning pamvuri, uyezve vange vachimwa mafluids kana mvura nezvimwe zvakadaro majuisi kuitira kuti vagare vari well hydrated mumuviri mune mvura yakakwana. Vamwe vanoita atinoti maheat stroke ekuti vanenge vatova so much affected zvokuti vanenge vaitoda kuti vaende muchipatara vanopuwa atinoti maintravenous fluids. Kana munhu wava exposed kuheat zvakadaro kurumidza kuenda kuchipatara so that muwane rubatsiro.
Dr. Ranga, kana munhu arohwa nezuva zvakanyanya zvava kumunetsa, tinoona sei kuti munhu asvika pasina kunaka? Chii chatinoona kana munhu anyatsorohwa nezuva?
Masainzi aripo nemasymptoms anosanganisira kuita nyota, miromo inenge yakaoma nenyaya yatinoti dehydration, kuti muviri kuratidza kuti hauna mvura dzakakwana. Vamwe vakwegura vaya vanenge vava kuita yatingati confusion kana kunge you know kuvhiringidzika mupfungwa kuri temporary. Uyezve vamwe vanotokwanisa kutowanikwa vaita pass out kana kuti unconscious, nokuti kana vaita yatinoti severe dehydration iya kuti mvura yanyanya kuita shoma muviri, mabp anobva adonha. And kana adonha kudaro vamwe vanokwanisa kutoita pass out. Sezvatinoziva vana vechikoro pavanoita maathletics paya vachimhanya, sometimes vanoita kuita pass out kuya vatinoti kufenda. Vazhinji chinenge chaitika ndechekuti blood pressure inenge yadonha panguva idzodzo, saka neheat iriko iyi zvinokwanisa kuitika something similar kuvanhu vati kurei vane zvirwere zvakawanda.
Asi tikati zvine njodzi yakakura here?
Njodzi iripo, iripo. Vazhinji havo vagara vane utano hwakanaka vanokwanisa kupinda mudzimba vachiwana mvura nemamwe mafluids, chero vakapinda muzuva vanokurumidza kupepuka vachirarama nokuwana rubatsiro. Vatinonyanya kutyira ndevaya vokuti vanenge vane zvirwere zvakati wandei uye vakwegura pamwe vanenge vari kugara vega mudzimba vakabatwa nemaheat nengi waves iwaya atiri kutaura kupisa kuri kuitika. Pakasawana vanouya kuzivaona nekukurumidza, pamwe tinotowana vashaya mudzimba. Saka zvinenge zvichida kuti mucheke nokuona kuti hama dzakamira sei vaya vanogara vega vatikwegurei vane mastroke nezvimwe zvakadaro zvokuti havakwanise kufamba vega vanenge vachitoda rubatsiro.
Dr. Simbiso Ranga, ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosfera zvakanaka.